Vamwe vatungamiri venhabhuku sanganisira sachigaro wePremier Soccer League vafara ijere. Nhasi vatora nguva yavo kumbokanganwa zvenhabvu nekupinda mune zvematongerwo enyika. Umo vanga vari musarudzo yebato reZANU-PF yekutsvaga tikiti rekuzomirira bato iri musarudzo dzegore rino. Vajere avo vari kutsvaga nzvimbo yokumirira ZANU-PF muparamende kudunhu remurehwa West vabatana nemukuru weRentals vainnocent Benza pamwe nemukuru wekumahofisi eCapes United vaCharlie Jones avo vanga varimwowo makwikwi ebato iri munzvimbo dzakasiyana-siyana. Pari zvino akambofanobata basa remutungamiri weZIFA vaGift Banda inhengo yeparamende inomirira Lobongula mushure mekusarudzwa muna 2018 vakamirira MDC Alliance. VaPhilip Tiangwa avo vaivewo mukuru weZIFA kubva muna 2016 kusvika muna 2018 vaivewo nhengo yeparamende yeZimba South vakamirira ZANU-PF. Aive mutevedzeri wavaChiangwa vaOmega Zibanda vaivewo zvekare nhengo yeparamende yeVhungu kuMidlands vakamirira ZANU-PF zvekare. Asi vemhuri yenhabvu vanoti izvi zvinofanira kuraswa nekuti munhu mumwe chete haangaite mabasa maviri akakosha panguva imwe chetewo munhabvu nematongerwo enyika. Aive kapteni weDynamos muna 1998 apo yakasvika mufinary yeCup Champions League Memory Mcherawa anoti munhu haangaite mabasa maviri ese ane simba rakawandisa.
Kana munhu afunga zvekuti akuda kuita politics iye ari webhora, I think anofanira kuchuza chaanoda between the two, because sometimes tinoona zvedu kuti bhora harinaine zvegovernment, but that power ine vanhu mapoliticians aya anogona kuzosvika futi kuzoaffecta kubhora. Panofanira kuchuzwa chinhu wani.
YeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaMasimba Denenga vanotiwo munhu anenge ari kanzera kana nhengo yeparamende haakwanise kupa nguva yakakwana kunhabvu.
That person anenge apinda achita kuti admin wesport iye ari member of parliament kana kuti kanzela, he or she is going to spend more time ari kumareserva achiconcentrata ne constituency yake, asi kubhora kunenge kuchida kuita sechida kuranwa, and achazoda kurana bhora iroro achita kunge zvaanoita ari kumusangano.
VeZIFA Restructuring Committee avo vakaita ongororo yezviri kukonzeresa mhirizhonga munhabvu vanoti vakaona zvakakodzera kuti munhu asave mutungamiri wenhabvu ari mune zvematongerwo enyika zvekare. Murairidzi wemutambo wenhabvu Edmo Mutetwa anowedzerawo achiti vanoda zvematongerwo enyika vanofarira kusira nhabvu kune venhabvu.
Munhu wese anoita zvemapolitics zvechi haafani kuwanika achiwanika munyaya dzemitambo. Mukatarisa mitambo yedu muchisanganisa nana Zambia, munhu akaita zvemitambo zvakaita sana Alice Bunjira nana Peterloo ndo anofanira kuonekwa vachirana bhora.
Asi mitemo yeFIFA hairambidze vezvematongerwo enyika kutungamira mutambo wenhabvu kana vachinge vasarudzwa kana ivo vave varidzi vezvikwata zvenhabvu. Asi tisingadiwe muFIFA kupindira kwehurumende kana mapazi ayo mukutungamira kana kufambiswa kwezvemutambo uyu. VaZimoyo veCape Sports vanoti hapana chakaipa kuti munhu ave muhurumende nemunhabvu nekuti zvinoita nyore kuti zvirongwa zvenhabvu zvinzwikwe muhurumende panguva yekutsvaga rubatsiro.
Kuva mukansera kana mutungamiriri wematongerwo enyika zvinogona kubatsira futi, zvinogona kubatsira kuti urongwa hunenge huripo hunyatsosimbaradzwa, nekuti munhu anenge ane maonero akasiyana-siyana. Saka maonera ake akatitambanukei nekuti ari kuona matv ose.
Mwongori uwe mtambo uyu, va Brian Manyati, vanoti munhu anokwanisa kutungamira zvese masvondo nhabvu matongerwo enyika panguva imwe chete chero achizvikwanisa.
Hapana chakaipa kuti munhu ava mutungamiri kune zvenhabvu zvematongerwo enyika kumachechi kumabhizimisi rake kana revamweniwo panguva imwe cheteyo. Zvose zvinongoda kuitwa zvine mwero zvakaringana zvinoita kuti kwese kubatsirike.
Vamwewo vakaita savakazembe kazembe vatapuwa matangaidze vaChristopher Chitindi vaZiyambi Ziyambi navaThemba Muliswa vakaregedza zveutungamiri wenhabvu apo vakasarudzwa kuve nhengo dzeparamende. Kune dzimwe nyika variko vakawanda vari mune zvematongerwo enyika kana kuti vaimbove mune zvematongerwo enyika vari kuita kana vakamboita zvenhabvu panguva imwe chete vaive vari mune zvematongerwo enyika. Vaimbove mutungamiri wehurumende yeItaly vaSilvio Berlusconi vaive zvekare muridzi wechikwata chine mukurumbira cheAC Milan panguva iyo vaitungamira hurumende mushure mekutenga chikwata ichi muna 1986. Asi paSouth Africa pa muzvina bhizinimisi ane mukurumbira vaPatrice Motsepe vanonzi vakaramba kupinda mune zvematongerwo enyika mushure mekunge vadomwa gore rapera senhengo dzeANC kudunhu reLimpopo kuti vakwikwidze chigaro chemutungamiri webato iri. Vataura panhepfenyuro yeSABC News vaMatsepe vanove zvekare mutungamiri weConfederation of African Football kana kuti CAF vakati vanosarudzwa kusapinda mune zvematongerwo enyika kuitira kuti vawane nguva yekupa kune zvinhu zvinobatanidza zvizvarwa zveSouth Africa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vajere vaBenza navaJones sezvo takundikana kuvabata nekuda kwekumhanyamhanya kwavanga vachiita vachigadzirira zvesarudzo. Mitambo yenhabvu yeCasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi. Ngezi Platinum Stars 1 Caps United 1 FC Platinum 1 Cranbourne Bullets 0 Chicken E 1 Simba Bora 0 Black Rhino 0 Highlanders 0. Mitambo iriko mangwana yakamira seizvi: Dynamos vs Sesam National Sports Stadium, Manika Diamonds vs Triangle Gibo, Yada vs Wange Baobab. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.